Muzwana nezuro kumakuseni kuma past 8 takaonawo malori anokwana kuita 8 achisvika murain mine kusanganisira lori yemapurisa esupport unit. Vakasvika imomo vakatanga kuvhundutsira vanhu vakati chitobudai munomo, vakanga vane vepamessenger of court. Vakatanga kushungurudza vanhu, vakarova vanhu, vakadisplacea vanhu ndokupwanya dzimba dzavo.
Saka pavakapwanya dzimba, midziyo yevanhu ava yakaendeswa kupi?
Vapwanya dzimba dzavo vakabva vatora midziyo yevanhu ava vakanoisa about 15 kilometers away from Bindura. Vakanga varova nevamwe vachona vakanga varipo vatiraya kuda kunzwisisa kuti nemhaka yei vakanga vachiita zvinhu izvozvo, nokuti vanhu vanga vakumbira kuti chirega hedu tibvise zvinhu zvedu zvakanaka zvisakwanise kunge zvichipwanyika kana kudistroyeka. Vanhu ivavo about 18 people vakabva vatosungwa nezuro tikazomhanya-mhanya kuti vakwanise kureleaswa kumapurisa tabvisa fine.
Vose vakaputsirwa dzimba ava vari kupi pari zvino?
Pari zvino usiku hwamanheru mvura yose yanaya, vanhu vanaya vari panze, vangori panze. Pari zvino hapana kana chekubata. Naizvozvo ndo situation yedu yatakangotarisana nayo panapa. Zvaratidza kuti hurumende haina kanya hanya nevanhu, vangobvisa vanhu.
Ko sei muchidaro? Nekuti kahurumende iri kuti irongotedzera mutemo wedare, ndokusaka mapurisa akatumirwa mushure memutongo wedare rehigh court kuti abatsire zvikonzi zvedare, nekuti vanhu ava vanga vapuwa nguva yekuti vabve asi vanga vasina kubva.
Ivo hurumende vakanga vapromisa kuti vanhu vachawanirwa pekugara vobviswa mune zvakanaka, asi pari zvino hapana zvati zvaitika. Ende vanhu vese vangorara muchigiraundi chiri pedo neparain mine, vamwe ndo varara vakachengeta midziyo yavo about along Shamba Road about 15 kilometers away from Bindura. Ndo dambudziko ratasangana naro muno muBindura.